Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi muchipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Spiwe Kachidza Mapfumo, avo vanova ivo munyori. Tiri kutaura naamai Spiwe Kachidza Mapfumo panguva iyo nyika yanga iri kurangarira zuva revapoteri pasi rose vhiki rapera. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Amai Spiwe Kachidza Mapfumo, mukatitsananguro here nezvebhuku ramakanyora iri? Chii chakaita kuti munyore bhuku iri uyezve munogara kupi?
Ini ndinogara kuCalgary kuCanada. Ndakauya kuno makore atiwande ndichigara kuno kuCanada zvangu. Bhuku rinonzi Township Girls iri rakanyorwa nemadzimai anokwana 31. Madzimai aya vainyora nemagariro aiitwa kusati kwaitwa independence yeZimbabwe, nyika isati yasunungurwa.
Muri kutaura imi kuti bhuku iri rakanyorwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakazvarwa vabereki vavo vari muupoteri kune dzimwe nyika, nyatsotsanangurai kuti zvakafamba sei?
Vadzimai aya vazhinji vacho vakazvarwa kuma1960 nekuma1970. Vamwe vakazvarirwa muZimbabwe, vamwe vakazvarirwa kudzimwe nyika kwakune vabereki wavo. Asi kudzoka kwavakaita kuZimbabwe kwakaita kuti vasangane kumachikoro vachiendesa vana kuchikoro. Mumwe wavo akati, vasikana tadii kumbonyora nekukura kwatakaita kare kare zviya, nyika isati yasununguka. Vamwe vakati, mufunge isusu takanga tazvarirwa kuEngland vabereki vedu vachiri kuchikoro. Tikazouya kuno kuZimbabwe kuma1970 tikaona tauya kunyika yedu yevanhu vanhu vanotaura shona, magariro acho anga asiyana nezvatakanga takura tichiita kupi kwatanga tiri uku. Saka waingotaurawo nekuona kwavaiita kusiyana kwakaita kwaupenyu makore iyayo nekuzopinda kwatakaita pakange pasunungurwa nyika kuti zvanga zvaita sei. Nekuti vazhinji vacho vatova vanhu vamwe machiremba, vamwe maloya, vamwe vanyori venhau, zvakangosiyana siyana.
Chii chakaita kuti imi mufungo wokunyora nhoroondo yeupenyu hwenyu?
Zvataida kuita apa pakunyora mabhuku aya kuita kuti vanhu vasakanganwe kwatakabva, tisakanganwe magariro ataiita, tisakanganwe kuti zvanga zvakaita sei. Ngekuti zvikarega kutaurwa ka vanhu vanokanganwa kuti zvanga zvakaita sei. Saka ndizvo zvatakapa kuti bhuku iri rinyorwe. Saka mumwe nemumwe ainyora zvaachiri kuyeuka paanga achikura, kuti zvikoro zvawaenda zvanga zvakaita sei, kumusha zvaiita sei kana wabva kumadhorobha ikoko nevabereki wavo wachienda kumusha kunoona ana mbuya zvanga zvakamira zvakaita sei. Nevamwe wacho wainyorawo nekuti zvanga zvakavaomera sei, ngekuti vamwe vangu vari vabereki vangu vaikwanisa kuvaendesa kuzvikoro zvevarungu zviya izvi. Asi zvanga zvakaoma zvekare ikoko, ngekuti vana ava vaikura vachitaura chivanhu vachigara kumatownship. Ndiyo nyaya yakapa kuti itwe kunzi Township Girls, ngekuti sekuziva kwatinoita kare kare ikako kuma1970 ikokoko nekuma1960 ikokoko hazvina basa kuti wanga uri chiremba, hazvina basa kuti wanga uri gweta, hazvina basa kuti wanga une basa rakaita sei. Kana yanguva yekugara waigara kupi? Kunogara vanhu vatema, ngekuti kwanga kune yainzi Calabar kana kuti segregation. Zvanga zvakamira zvakada ndomamiriro anga akaita upenyu wemakorea.
Tipeiwo nhoroondo nezvamakasangana nazvo zvamakazowanikwa muchinyora mubhuku renyu iri Township Girls.
Inini nhoroondo yangu yakamira pakuti ndainyora kuti ndakanyora muTownship Girls, asi ndainyora kuti kukura kwandakaita kwaMutoko, ndakazvarirwa kwaMutoko inini. Vabereki wangu, baba wangu wakanga wane mabhizinesi kwaMutoko. Saka pandakakura paya pandakazvarwa ndikakuzotanga chikoro, ndakatanga chikoro maMuHarare. Ndikagara kwemakore mairi. Kwanga kune nyonga-nyonga yekutongwa kwenyika makore iyaya kuma1960 ikwako. Saka ndakazoguma ndaenda kumamission schools kunofunda kumamission school kunyadire, ndokwandakaenda kuchikoro. Asi nhoroondo yangu inotaura kuti zvanga zvakaoma sei kwevanhu vanga vari wemakore iyayo, semunhu sababa wangu inini, kuti wakatanga business kwaMutoko kuma1958. makore iyayo zvanga zvisingatombofungirwa kuti munhu mutema angatange mabhizinesi ipapo. Zvino wanga variko wakati kuti ndinodaira ndinoziva kuti vanana mushandira pamwe, vana ruredzo, vana kanoyangwa kwamutoko ikokoko nana mapereke ndo vamwe vevanhu vakanga vachiita mabhizinesi kwana mutoko ikoko. Asi zvanga zvakaoma chaizvo kwandiri inini ndinongotarisa ndichiti varume ava vanga vakashinga kugona kuita zvakadaro, zvekuti inini pandakazouya kuno ikoko kuAmerica kuma1975 ndo pandakabva kuZimbabwe hondo yanga ichipisa zvokupisa zviizvi. Ndapedza high school vabereki vangu vakandiendesa kuyunivhesiti kuAmerica. Ndinozvitarisa ndichiona kuti vabereki vedu ka vanga vari vanhu vakashinga chaizvoizvo, ngekuti vanga vasina chikoro chakawandisisa chekuti vanga vane mayunivhesiti, vakaenda kumayunivhesiti. Vabereki vangu havana kuenda kumayunivhesiti kwese, asi munhu akatanga mabhizinesi 1958 nanhasi mabhizinesi iyo achiri kuitika kwamutoko, zvekuti ukangoendawo kwamutoko zvaona kachiza vanhu vanowaziva. Asi kuti ndifunge kuti takavapa kuti wagone kufunga kuti mwanasikana anogona kuendeswa kuchikoro achienda kusvika kukuenda kuyunivhesiti, tinofanira kuzvikudza nekuzvitenda, ngekuti even though iwo wanga wasina chikoro chakanyanya kuwanda sekuti wanga waenda kumayunivhesiti, asi ukaverenga mastori ese ari mutownship girls unoona kuti vanana baba nana mai vese nerondo dziri kutaurwa nevasikanawa vanga vane kusikudziridza chaizvo kuti chikoro ndo chinofanira kuendeswa pamberi, hazvina basa kuti mwanakomana kana kuti mwanasikana. Zvinhu zvanga zvaakutochinja nevabereki vedu kuma1960-70 wanga waakuongorora kuzivawo kuti zvinenge zviri zvinozobatsira vana mangwana vakaenda kuchikoro. Saka izvozvo zvakandibata mwoyo wangu chaizvo kuti ndaifanira kunyorawo kuti vandizive kuti zvaifamba sei zvekare, kuti mari yavo wakaiwana sei. Munhorondo yangu ndairakidza ndainyora kuti baba vangu vakanga vari driver kumaclena aya matransport aenda kuMalawi achiuya kunoku, ndopa wakatanga kuti ndaakuda kutanga sitoro yangu kwamutoko kumudzi uko, wakavhura kasitoro kavo ikoko. Mai wangu ndo waichengeta sitoro ivo, baba vachiita basa vachienda basa vekuenda kuMalawi nekudzoka kunoku, asi waiita kuti vaitenga hove nemarusero nemarukukwe wachiuya kuzotengesa kuHarare, ngekuti tanga tine imba zvakare kuHarare. Saka iyo mari iyoyo wachengeta peni nepeni nepeni, ndakakura ndichiwaona wachichengetedza mari iyoyo yavakawana nekutengesa hove kusvika bhizinesi rakura kukura zvekuti vaichokwanisa kundiendesa inini kuchikoro kuAmerica ndisina scholarship. Tinotoona kuti dzimwe nguva iye zvinoizvi isusu tine vana vari kuenda kuchikoro tikutotambudzika nazvo kuti toita sei vana kuchikoro, asi ipapo vanhu vaisenza peni rese raisenza raichengetedzwa kuti vaone kuti zvinhu zvikure vachichengetedza mhuri dzavo. Endi tinovakudza tichizvikudza chokwadi kuti vakaziva vabereki vese vandiri kuverenga mumatownship girls umuka vese vaingorakidza kuti vanga vane chinangwa chekuti vaida kuti vana vavo vasikana vanasikana vaende kuchikoro zvekare.
Vanenge vachida kutenga bhuku renyu iri kana kuziva nezvazvo vanoriwana kupi?
Vanenge vachida kutenga bhuku vanogona kuritenga kuAmazon, vanogona kuritsvaga paAmazon Township Girls The Crossover Generation.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Spiwe Kachiza Mapfumo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.